aela kumari mukai kulotenga mucheka wake wakusunga pane vambe uchemao chana changu chaenda kumari muka kulotenga mucheka wake wakusunga pane vambe lukunge vari vamwe amai vairo ya zvikuru amaya waigara nemukweshwa wenyoka waigara uri mugura akanga ari ndiye mwana wavo chete vanga vasina mwana wemunhu kwete nyoka iyi vaiida zvikuru vaigara iri mugura vachiipa zvekudya ichikura irimo yanga yakura chaizvo chaizvo zvakati nerimwe zuva vakafunga kuti nyoka iyi vaitsvagire musikana akanaka ndokunyenga mumwe musikana akanga aripo paraini ipapo pamushapo aigarapo zvikanzi ndine mwana wangu ini wakaenda kumarimuka zvaitaura kuti wakanga aenda kunoshanda achadzoka makore kana kwapera makore mashanu saka mwana wangu uyu unomuda here musikana uyo akabvuma ndokuenda namai vayo kumusha semuroora asvika kumusha kuya nguva dzese zvaitizvo vamwe nava kana vari kukuya vakanga vaine kambo kavo kavaiimba zvikuru uchemao chana changu chaenda kumari muka kunotenga mucheka wake wakusunga pane vamwe mwana uyo waiteerera kamba kazvikuru kaimunakidza nguva yese amai vaiti kana vari kukuya ndokambo kavaidisa kuimba zvakazoti nerimwe zuva amai vari kuenda kunhimbe nokuti kumuroora muroora chiona ini ndaakuenda kunhimbe zvandiri kuenda kunhimbe wosara uchikuya kana uri kukuya rega kuzoimba kambo kandinoimba ini kana ndichikuya pakuya apa ndapota zvangu mwanangu usaimbe kambaka mwana uyo akati ndazvinzwa mai mai vayo vakatora chari yavo ndokuenda kunhimbe kwakanga kuine vamwe mwana uyo akasara ndokutora zviyo ndokutanga ndokugara pakuyo ndokutanga kukuya ari kukuya amba kati kukuya kuya kwaakumunakidza akangorengana akungoimba kambo kai wakusunga pane vamwe garara mukadzi wangu iri muno mukatura mwana uyo akateerera akati ko riri kudayira riko zinyoka riya ranga riri kudayira riri mudura mwana uyo haana kumboro mira zvake kukuya akaramba ari kukuya achiimba kambo kae raifuta neshungu richida kuti rinobata kamwana kairi kambedze riri mudura imomo rakarongorekana rapazadura kunzwa dura nepakati kuti pwa mwana uya ndokubuda akatarisa kudura ndokuona kuri kuuya zinyoka hombe haana kumbomira kuimba ndokutanga kutiza akanaka kunhimbe kwakanga kwaenda amai vayo
Hey!
pane vamwe karara mukadzi wangu ndiri muno mumashure karara mukadzi wangu ndiri muno mumashure mwana uya akacheuka akaona zinyoka riya riri kutera akamhanya zvikuru akanaga kunhimbe kwakanga kwaenda mai vai ndokusvika panhimbe pakanga pakaungana vanhu akasvikopunzikira pamberi pevanhu vakanga vakaungana panhimbe vanhu vakatarisa kwakanga kuchibva nemwana uya vakaona kuri kuya zinyoka hombe vamwe ndokutora mapini vamwe ndokutora matemo vamwe vakatora matombo obva zinyoka riya rasvika ndobva ratemwa temwa kutemwa nevanhu vese vakanga varipo ndobva varipisa amai vai vakada kutiza ndobva vabatwa ndobva vangopiswawo pamwe chete nenyoka